Munyori mbazi rezveutano nekuchengetedzwa kwevana Dr. Gerald Gwinji vaudza komiti inoona nezveutano kuti uwandu hwemari yavari kuda mubhajeti regore rinouya hwakaderedzwa nezvikamu makumi mashanu kubva muzana sezvo hurumende iri kufunga kuti bazi ravo richawana mari kubva kune dzimwe nyika nemasangano anoshanda akazvimirira. Dr. Gwinji vati handi pese pavanobatsirwa nemari yakawanda nemasangano anoshanda akazvimirira. Vatiwo zvakakosha kuti paramende ione kuti hurumende yaisa mari yakawanda nda mumabasa eutano. Vatiwo munyika munogona kuita dambudziko guru kana masangano anoshanda akazvimirira akamira kubatsira bazi ravo nemari. Vati zvakakosha kuti hurumende idzadzise chiga cheAbuja Declaration chekuti dzihurumende dzinofanira kuisa zvikamu 10 nezvishanu kubva muzana zvemabhajeti adzo kuti utano husimukire munyika.
This is not only to meet a written down commitment, but it unlocks value from partners when they.
This is not a kuti tiremekedzwewo nekubatsirwa zvakanyanya kana vanhu nedzimwe nyika vakaona kuti tinokoshesa utano hwedu.
Hurumende yave nemakore akawanda ichitadza kuita izvi. Dr. Gwinji vakumbirawo nhengo dzeparamende kuti dzibatsire bazi ravo kuitira kuti ripiwe mari yese yemutero wehealth levy iyo inobatwa pese panotengwa airtime yembozhanhare sezvo pari zvino riri kupiwa zvikamu 50 kubva muzana zvemari iyi. Vati vanotarisira kuwana mamiriyoni 40 madhora gore rinouya kubva pamari iyi uye vanotarisira kushandisa zhinji yacho kumaruwa. Dr. Gwinji vati kama 10 kubva muzana zvemari yese yavachapiwa gore rinouya ichaenda kumuhoro yevashandi uye haitokwani sezvo vachida kupinza vamwe vashandi vakawanda basa. Vati makirinika nezvipatara zviri kuvakwa hazvina varapi uye vanoda kupinza vashandi 3,230 kubva pazvinzvimbo 6,015.
In terms of our establishment, the issue of an prison of fiscal vacant posts is still faced.
Tiri kuda kupiwa mvumo yekupinza vanhu mabasa pazvinzvimbo zvese zvisina vanhu pamwe nekuti tikwanise kupinza basa kana pachinge paine asiya basa kuti tikwanise kuita basa redu nemazvo.
Vatiwo vanoda kuti hurumende itange kubhadharira vakweguri utsanana sezvo pari zvino vari kubhadharirwa nemasangano anoshanda akazvimirira ayo asingashande mumatunhu ese munyika. Nhengo yekomiti yamai nomatemba Njovu vaudza Dr. Gwinji kuti komiti yavo haisi kufara nezviri kuitika kuzvipatara zvakaita seKaranda kumashonaland central iyo inobatsira vanhu vakawanda asi isina rubatsiro kubva kuhurumende. Vamwe vati havasi kufara kuti pane zvipatara zvizhinji zvakavakwa zvisati zvavhurwa pamwe nekuti vanhu vave kunzi vatenge mishonga nemadhora ekuamerica ayo asiri kuwanikwa nyore munyika. Dr. Gwinji vati matambudziko ese aripo nekuti hurumende iri kutadza kupa bazi ravo mari inokwana kuitira kuti ripe vanhu utano hwakanaka. Pari zvino hurumende inoisa zvikamu 10 kubva muzana mubhajeti reutano. Global Fund inoisa zvikamu 10 kubva muzana kwazvo kuti mamwe masangano ndiwo anozotora zvimwe zvikamu zvasara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.